vakabati kana nezvakataurwa na Biden nekuti waitaura semutungamiriri wenyika waitaura kune vanhu wese weAmerica maRepublicans nemaDemocrats kuti vanhu vanofanira kuti washande pamwe chete muAmerica kuti ibudirire izvozvo zvakandikoshera ndakaona kuti munhu anorangidza kuti arane utungamiriri hwakarongeka nekuti ane chido chekubatanidza vanhu wese wenyika yeAmerica uye nepasi rose
tombotarisa zvavakataura pamusoro pekurwisa denda recovid-19 makaona zvipi zvakakosha pane zvavakataura
ndakakosherwa nekuti munhu wese anofanira kuva anopfeka masiki unofanira kuva uri mutemo unotevedzerwa kune nyika yese uye vanhu wese vanofanira kuti vakwanise kutestwa kuti vaonekwe kuti vane utachiona ndewapi zvinobatsira izvozvo kudzivirira chirwere ichi kana denda ranetsa recovid-19
ko panyaya yemadzimai nevechitema zvii zvakakubatai pane zvavakataura
ndakabatikana nekuti munhu anorangidza kuti ane rudo uye nechido upenyu hwevanhu hwagara hwachitarisirwa pasi munyika yeAmerica hwakafanana nemadzimai uye nevanhu vatema wakatsanangura mukutaura kwavo iwo wakapa muenzaniso waGeorge Floyd akaurayiwa nemapurisa echichena wachiti iwo mwana wavo akatsanangura achiti zvaitwa nababa wacho zvapa kuti pasi rese risanduke uye risanduke kune zvinhu zvakanaka uye madzimai ave nekodzero dzavo uye achifanira kuti agoremekedzwa sezvaanofanira kuti achiitwa
tombotarisa panyaya yeupfumi nekudyidzana nedzimwe nyika kweAmerica vaBiden pane zvavakataura here zvakakubatai
vaBiden wakatsanangura mashoko akandifadza ekuti nyika yeAmerica iri kunetseka mune zveupfumi nekuda kwedenda recovid-19 uye wakatsanangura kune pasi rese kuna vatungamiriri wepasi rese kuti vano chishuwo chekushanda nevanhu wese kuitira kuti nyika dzidzibudirire kwete kungoti America chete asi kuti vanhu vakadyidzana mune zveupfumi mune zvematongerwo enyika zvinopa kuti vanhu vayanane uye vanhu vagare murunyararo uye vachibudirira
zvii zvimwe zvakakubatai zvamunofunga kuti zvingabatsira iyo nyika yeAmerica nepasi rose
kushanda pamwe chete vanhu vachiwirirana wangadai vanhu vane kuona kwakasiyana kana kufunga kwakasiyana zvinokarirwa uye zvinogashirwa asi chinokosha kuti vanhu vagashire kusiyana kwatakaita ikoko mukuona nemukufunga kwete kuti munhu ati kana pane mumwe ane pfungwa dzakasiyana nedzake yamhandu kwete handizvo zvinoreva kuti tinoda pfungwa dzakasiyana dzinenge dzichikurukurwa mune zvese zvinenge zvichiitika kuvanhu vanoda kuti vashande pamwe chete